Ah, chirima free spirit. Fara kusvikira Jesu adzoka. Hadi step yeno kecha mayati na mafeelings. Mafeelings takacherera mugomba. Nambari kanaka totori dzose, totori dzosa. Pulo, 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 rovara dzoka. Karandika dako muto nzosa, emoni dzosa boys. Ande kumba tota dzoka. Ari za code ndani. Ami za code ndani. Aku da doro ndani. Aku di phone ndani. Aku di tsoma ndani. Ku ariba doyo ndani. Ha, pressure. Achara ne pressure maya, achise pressure pasinga diwe. Pane pamwe padanharo kuita pamwe pasinga diwe. Dasi tishinyatso gona bora inga dasinga jikiwe. Some moves zvichwai. Pane vakatomira kuri tero move. Ubva watanga kusasa, washipeda zvavo bad news. Antore ni vanhu kanda tsamwa ndiri mu bad mood. Kondo ngonozotara sirizvo. Yeah. Hey, hey, give me a free spirit. Fara kusvikira Jesu adzoka. Aji step yeno kecha mayati na mafeelings. Mafeelings takacherera mugomba. Nambari kanaka totori dzose, totori dzosa. Pulo, 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 rovara dzoka. Karandika dako muto nzosa, emoni dzosa boys. Ande kumba tovita dzoka. Even tiri wa nwari bo, adzorambi tiri ba easy. Tisinoderwa badness, cause tuwerenga baby. Panenge pada chiu, tuwera chiu. Pauda soft, tuwera soft, pauda bad. Tuzungo lodo badness. Takabigo wa mastits. Kajalu twani switch energy, tene energy. Unanotu wakai paga na uripo, wana usipo jora shit. The enemy, no my enemy. Chiri my free spirit. Tufara kusvikira Jesu adzoka. Aji step yeno kecha mayati na mafeelings. Mafeelings takacherera mugomba. Nambari kanaka totori dzose, totori dzosa. Pulo, 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 rovara dzoka. Karandika dako muto nzosa, emoni dzosa boys. Ande kumba tovita dzoka.
Kara wafonera Mr. Zinfit. Mudze ngaasa tibve chimikiti.